Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera 8 Gumiguru 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu dzakanganiswa neMhiri Jonga. Mutungamiri webato reMGC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU PF dzatanga nhasi dzichinzi mune mamwe matunhu kwaitika Mhiri Jonga yaita kuti sarudzo dzisaenderera mberi. Kune zvatawana zvaitika nhasi kuHurungwe North mudunhu reMashonaland and West, tinonzwa kuti kwanga kuchikwikwidzanwa vaRubeni Marumahoko navaTerenzi Mukupe, asi sarudzo dzinonzi dzazosendekwa parutivi mushure meMhiri Jonga yaitika vaMukupe vachipomerwa mhosva yekutenga mavhoti. Zvatawana pataenda pamhepo zvabuda mune mamwe matunhu emuMashonaland West zvinoratidza kuti vaMike Chimombe vasarudzwa kuti vange vachimirira chinhoi vakaindinesi paradza kuMakonde, kuzvimba South vaPhilip Chiyangwa, amai Marian Chombo kuzvimba North vaZiyambi Ziyambi vachisarudzwawo kuzvimba West, kuchitiwo kuzvimba East vaFrancis Mukwangwariri. Sarudzo kudunhu remasvingo dziri kuitwa mangwana mushure mekunge dzaendeswa mberi nekuti mutungamiri weZANU PF vari zvakare mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vaine musangano nevatsigiri vebato ravo kuchiredzi nhasi wekutenda kukunda kwakaita bato ravo musarudzo dzemabyelection. Central Committee yeZANU PF ndiyo komiti yepamusorosoro iine zvigaro mazana matatu nezvina. Zvabuda musarudzo idzi mumatunhu ose zvinotarisirwa kuziviswa kumuzinda weZANU PF kana kuti kucommand center muHarare chero nguva. Zvichakadaro, Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yazivisa kuburikidza nedande mutande reTwitter kuti sarudzo dzeWard 15 by-election kumberengwa dzafamba zvakanaka. Hatina kukwanisa kunzwa kuti sarudzo dzeby-election dzanga dzichiitwa kunyanga kuWard 27 dzafambawo sei. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaDouglas Ngonzora nezuro vanonzi vakapinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Akandeke kutanga kuti vaNgonzora vapinde mumusangano wePollard kunyanga hazvo vasina kukwikwidza musarudzo dza 2018. Asi mutauriri wavo vaLloyd Damba vanoti kupinda kwakaita vaMgonzora mumusangano uyu nezuro hakureve kuti vave nhengo yePollard, asi kuti vakanga vakokwa kuti vasvitse gwaro ravo rine zvavanoti vanoda kuti zvitange zvaitwa kuti vazopinda muPollard. Ngatinzwei vaDamba vachitsanangura.
Hongu nezuro vaMgonzora vakadaidzwa vana kunopinda meeting, asi vakaita kudaidzwa kunzi vari kuda heri kupinda muPollard kana kuti vasida kupinda muPollard. Iwo vakaita presentation yavo yekuti iwo vaMgonzora vakaramba kuti isusu tipinde muPollard yakaita zvayakaita, nekuti mukatira gore rakatera National Council yeMDC yakagara ikadhiliparieta kuti kana tichipinda muPollard tinenge tichipinda yakaamendwa, kana tichiti yakaamendwa semamirira yakaita right now hazviiti kuti ipinde nekuti iri prohibitive, nekuti mukatira kuti mutemo wePollard inotaura kuti inhengo Saka kwiki za presidential election ya 2018 ndizo chete vilebile kina Mpola. Saka wei mbishu saka gara pasi tekati no. Kana ya wachita uti kide Mpola ni kuti zano pia zine mangu ma political parties. Wari kuti dialogue ino ufana kutu wa chepe kana kile Mpola. Ni kuti sangata proposa kutukuda in all stakeholders dialogue. Saka kuna ya kutu na kutu na presidenta doki mingeredu. Ni kuti za tukudu utarasana kuti mchila uti kide Mpola. Ino ufana kutu chini include ya ma political parties. Harimu parliament. Kana ta include ya ma political parties harimu parliament. Shakula wa kukizo ma chichi. Ima civic organization. Nemangu ma political parties asina kukondesa. Kani nga haku bunitwa. Nekuti itika isadari. Re ma parliamentari enzi. Nde jipida mu Poland. Shwa zino taura lezo kuti. Parliament ino representa. Wanele Zimbabwe. Nometa kutu uye chichi ipi. Nometa kutu uye political party ipi. Saka na hizo lezo. Dekime ndizo kari representa. Nezuru. Saka nema miraka itatata. Atika kwaze kupinda. Saka ndozo kabuda msangano wa nezuru.
Saka zvakatambirwa sei ne vainge vari mumusangano uyu.
Vanga vari mumusangano mune zuro vakagovati vachatsvaka kuti maproposals ese ataita nekuti vari kutora vachidzokera kumashure. Zvakasiyana nini manyirira akanga akaita COPAC tichinyora bumbiro remutemo weZimbabwe. COPAC yakanyorwa neParliament. Saka Parliament iri inclusive nekuti mukatsvaka kuti Parliament yakavhotwa nevanhu veZimbabwe. Saka vamatarisira vakaita nezuro vakatsvaka vachiti no. Ini njikana ufana nye Poland, saka tukenda kuno consider, kimbo ni consultana. Siyazo kutawuri rai, mazoa anotele, kutati kudini.
Chii chikuru chirikuta uti munga mchida kupinda Mpolad?
Iti tukuta dialogue. Saka dialogue wezi anu pia kine mungu makuliti kwa upati, wafi dialogue wano kwa nsakete kutuwa Mpolad. Iti mbe batamira wataka mira busaidi. Chika chatukwa kupinda Mpolad, nekuti atiti kukwa zera. Nekuta kwe bumbu re mchemu. Saka iyo ndogo buwane proposal ya kutu daima, daima mchinja ma proposal, zamuru kuda. Kuti mchinge mchina dialogue. Aso kwa sasa kutakichete dialogue kini Mpolad. Saka nito pakeka odeki mkili. Kwa nito vana kwa amenda. Kichiki muno wese. Wese Zimbabwe wanipana kuita dialogue.
Vanga wari mutawariri. We mutungamiri webato re MDC. Va Douglas Ngonzora. Va Lloyd Damba. Vari parunare muharare ne Studio 7.
Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Nyika yeRussia iri kushorwa zvikuru mushure mekupamba kwayo nechisimba nyika yeUkraine. Russia inove nengo yechigarire yeUnited Nations Security Council inonzi yakakanganisa chitsidzo cheUnited Nations chekuchengetedza rugare nekuchengeteka kwenyika. Mutungamiri wenyika vaJoe Biden vakataura izvi pamberi pegungano reUnited Nations General Assembly nguva pfupi yapfuura. Russia yakatyora zvinonyadzisa chidzidzo chesangano reUnited Nations Charter. Vakatsinira vaBiden vachiti hapana chakakosha kupfuura kurambidzwa kuri pachena kwenyika kuti dzipambe nyika dzadzinovakidzana nadzo nechisimba. Muna kukadzi mugore ra2022 nguva pfupi mushure mekutanga kwekupinda kweKremlin kwakazara munyika yeUkraine, bazi reSecurity Council rakavhota richishora zvakaipisisa kupamba kweRussia nyika yeUkraine. Rakakurudzira kuti mauto yenyika iyi abviswe muUkraine nechimbi-chimbi. Mushure mekuongorora mamiriro anga akaita zvinhu nezviga zvechata. Chibvumirano ichi chekuti Russia iburitse mauto ayo chingadai chakatambirwa zvisina pikiso. Zvisinei, kunyangwe panga paine rutsigiro rwenengo dzegungano iri gumi neimwe, chitsidzo ichi chakakundwa zvichitevera voti imwe chete yekuti kwete kubva kuRussia. Izvi zvakareva kuti Russia seimwe yenengo shanu dzechigarire yakawana mukana wekumisa kuburitswa kwemauto ayo. Izvi zvakakanganisa tsika dzepasi rese, apo imwe yenengo yakafuratira zvaidiwa nedzimwe nengo, ichiita zvido zvayo zvisina tsarukano. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations, amai Linda Thomas Greenfield, vanoti kubvira gore ra2009, Russia yakakanda mavhoti ekuramba zviri pamutemo kana kuti vito 26. Gumi nemaviri emavhoti aya akatsigirwa nenyika yeChina. Nepo America yakashandisa mavhoti emavito kanokwana kana. Amai Thomas Greenfield vanoti nengo yechigarire inoshandisa mavhoti emavhito kudzivirira zviito zvayo zvechisimba inorasikirwa nehunhu uye inofanirwa kuzvidavirira. Panguva yekutaura kwavo kugeneral assembly vaBiden vakakurudzira kuti patorwe matanho ekusimudzira kuvimbika uye kushanda kwesecurity council. Vakati nhengo dzeUN Security Council kusanganisira America dzinofanira kugara dzichitsigira nekudzivirira gwaro reUnited Nations Charter uye kurega kushandisa vhoti yevhito kunze kwekunge pasina imwe nzira yekugadzirisa zvinhu. VaBiden vakazivisawo kuti America inotsigira kuwedzerwa kwenhengo dzeSecurity Council munhengo dzayo dzechigarire uye dzisiri dzechigarire. VaBiden vakakurudzira zvakare kuti zvigaro zvechigarire zvipiwe kunyika dziri muAfrica, Latin America neCaribbean. VaBiden vakatsinhira zvakare kuti nguva yanga yasvika yekuti sangano iri rivandudzwe kuitira kuti rikwanise kuenderana nemamiriro akaita zvinhu munyika yanhasi. Vakazivisa kuti America yakazvipira kuita basa iri ravakati rakakosha. Ayo ange ari mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Marvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naMuzvare Rudo Magwanyata vanoshanda nesangano rinorwira kodzero dzevanasikana rinonzi Shamwari yemwanasikana. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mungati tsananguro kuti muri kuona sei zviri kuitika pamusoro pevana vari kushaya vachibatsirwa avo vanenge vamitiswa kana kuroorzwa vasati vabvazera.
Nyaya nokutenda waramba yakamuka iri mumapepa nawo musi wechipiri. Inyaya inorwadza fani nekuti takanga tine nyaya imwe chete gore rapera yaana Machaya. Pari zvino tichazati pakapepa tanga tiri gore rakapera taiona sekunge nyau dzevasikana vanofa vachibatsirwa kana kuti vachibara vari pachechi ichanga iri nyaya yekare tichange tapedza nezvayo mushure menyaya yaana Machaya. Asi nhasi tiri kutaura nezvanhu nokutenda waramba akarasikirwa neupenyu hwake achibatsirwa nemwana ari pakereke kumasvingo. Inyaya inorwadza, inyaya inokumbura chaizvo. Isu seshamwari mwanasikana bato rinomirira kodzero dzemwanasikana tiri kungoramba tichingotaura tichingokurudzira vabereki kuti vachengetedze vana vavo. Tinonzwisisa kuti sevabereki vane zvinhu zvavagara vachitenda mazviri muchinamato chavo kana mutsika nemagariro avo, asi hazvibatsiri kana mukuita zvinhu izvi vachizorasikirwa nemwana. Inguva inorwadza semubereki, inguva inorwadza nesuwo semapato anoona nezvekodzero dzevanasikana.
Chii chamungakurudzire vabereki pamusoro pezvamuri kuona takatarisa vana vari kushaya vanenge varodzwa kana kumitiswa vasati vabvazera?
Tinokurudzira vabereki vasiyane nenzira dzingava dzichitenderwa kana dzitsika nemagariro dzinokuvatsisa vana vavo. Tinokurudzira zvekare vemakereki kuti vataure nyaya dzakadai. Pari zvino hatichaziva kuti vangani vasikana vari kubatsirwa pamakereke iwaya. Tinozogonzwa kana pachinge paine anenge arasikirwa neupenyu. Ndo patinoona nyaya dziri mumapepa nhau nemunhepfenyuro nepamasocial media platforms. Saka naizvozvo munhu wese ane chinzvimbo chaanofanira kutora kuti vana vasarasikirwe neupenyu, kuti vana varambe vakachengetedzeka vasapindzwe nenjodzi kana kusvika pakurasikirwa neupenyu. katisia nei nekuita zvino zvinokwadzisa vana vedu. Katisia nei nekuramba takanyarara kana mwana achimbunyikidzwa, kana mwana achinga apinda munjodzi. Pari zvino hatitozivi kuti mwanasikana uyuyu pamuviri paakanga ainapo akapawana senyi. Akambunyikidzwa pabonde here kana kuti aive arozwa ari mwana mudiki. Nhau iyi inhau inorifanira kuramba ichingotaurwa nezvayo, irambe ichingotaurika semapato anomirira kodzero dzevanasikana. Ticharamba tichingotaura nezvazvo.
Zvii zvamunokurudzira hurumende uyezve nevematare nemapurisa panyaya dzakadai?
Ticharamba tichingokurudzira kuti hurumende vematare dzimhosva yedu vatore zvidzimbo dzavo, mapurisa aite basa ravo rekusunga vanowanikwa nemhosva. Vagari vemunharaunda ngavanotaura kana kumhangara kumapurisa, vanhu ava mhondi idzi dzisungwe. Taneta nevanasikana vari kurasikirwa neupenyu vari vadiki. Tinokurudzira kuti nhau idzi dzitaurwe kumapurisa nguva iripo mwanasikana achengeteke. Sezvinewo kana mwana achinge ainewo pamuviri pake, zvakangonakawo kuti vanhu vaende kuzvipatara. Vabereki, tinokurudzira muende nemwana kuchipatara anobatsirwa ikoko. Taramba vana vari kuramba vachingoshayika vanhu vachirasikirwa neupenyu vari panzvimbo dzekunamata, panzvimbo yekuti vange vari muzvipatara vachibatsirwa nanamukoti nachiremba vanoziya. Ngatishandei pamwe chete semhuri yeZimbabwe tipedze kumbunyikidzwa kwemwanasikana. Tinovimba kuti tikaramba tichingotaura nezvazvo, tichingokurudzirana, tichishanda tiri pamwe chete senyika, hatiwanikwe tiine nyaya dzakadai zvekare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya, uye ndiri muWashington Vicky Rega Rega.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheOur Lives, upenyu hwedu. Nhasi tine hurukuro namufundisi Richard Moyo, chizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa. Mufundisi Moyo vanotsanangura nezvamatambudziko avanoti ari kusanganikwa nawo muwanano nemhuri dzekuZimbabwe dziri munyika iyi dzakawanda, zviri kusvitsa pakutsemura michato yakawanda. Ngatinzwei vachitsanangura.
Baba kandimire regaimi kwasei nevateereresi studio 7 mutsanisho wedu Jesu Kristu nditaluye amen. Ya, kurambana kwevana veZimbabwe mukati menyika ine South Africa kwakura zvikuru. Zvinonzisa tsitsi, zvinopa shungu, zvinorwadza kuwana unyanya avo vachiri kupinda muwanano vachiri vatsva, kana kuti neavo vagara vari mukati mewanano. Vazhinji vakabva kuZimbabwe vari baba naamai, vazhinji vari kudzoka umwe naumwe oga, dzimwe nguva umwe achidzoka anomwe mukadzi, umwe achidzoka anomwe murume, kana mukadzi wechitatu kana wechipiri, vachingorambana. Nori mukati mekurambana kwenyika ino vana veZimbabwe kavapinda zvikuru, uye futi mukukopa zvizvarwa zvenyika ino pachazvo zvinhu zvisingakoshesi kuroorwa kana kugara nevarume kana kugara nevakadzi, kungochinyanisa varume nevakadzi. Saka vana veZimbabwe navo vapindwa tsika dzakafanana idzo, dziri tsika dzakaipa dzaiita kuti vachangowanana varambane. Uye futizve zvatinoziva kuti kare kwaiva nokudzidziswa kukuru kana munhu achinge aroorwa zvinonzi murume chiko, zvinonzi mukadzi chii. Manje mazuva ano akusina, asi tinoziva vanhu vatinogona nako kumakereke.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano?
Nhau yokunwa doro kwemadzimai mukati meuno South Africa, vana veZimbabwe zvanyanyiswa. Madzimai mazhinji ari kudhakwa zvakanyanya, zvinopfuuridza mwero, zvinopfuuridza varume. Zvinotangira vachiita mapati emabirthdays akasiyana siyana, nemotanga kumwawawa imomo, vopeisira vakunyengererwa nemafriends vachidhakwa, zvokupeisira kukanganwa mhuri kana kusaziva kuti imba chii, zvopeisira vakuenda mabhawa vachipinda mabhawa. Zvatinoziva mukati menyika ine South Africa, vakadzi vemuno vanowawawa zvakanyanyisa kutodarika varume vacho. Taakuono nevakadzi vekumusha kwedu vekuZimbabwe vaakunwawa vapinda mumabhawa, kunwa vana bhurongi zvakangosiyana siyana zvanongo zvinokubhima fodya vamwe. Zvichitangira mumapati, zvichitangira munongoitwa birthday, zvichitanga uchinza zvidhakisi, zvakupeisa kuti madzimai ako kuti kana varume vachinge vakuvatsura havachabvumi kutsiurwa. Uye futi karishanae varume idambudziko hombe, nokuti varume kana vachingowamawawa vamwe varume vachakwanisa kuchengeta madzimai kana kubhadharira rendi kana vana zvikoro nezvimwe zvakawanda wanda nekuda kwehwahwa. Saka vamwe matambudziko.
Munenge muri kuti imi dambudziko iri riri kumadzimai ari kunwa doro chete, ko vanhurume vari kunwawo doro?
Baba, dambudziko rekunwa hwahwa kwevarume idambudziko guru kwazvo. Varume vazhinji varikumwa hwahwa zvinosvika pakusiririsa zvinoita sekuti vakaroora doro. Vanoda doro kudarika madzimai avo senge mwedzi wapera vamanopora pavhiki. Anondonwa mari yose kubhawa achisiya mumba musina kana chikafu. Siya madzimai ane nzara kana nemari yerengi kana kutengera vana mapambasi chaiwo. Anopedza mari yose anoita munhu kwaye kana mari ichinge yapera. Rimwe rimwe dambudziko iroro riri kukonzera dzimba zhinji madzimai apesera achizobuda. Kana kuzotiza futi varume nenyaya yekunwa hwahwa kuita varume. Saka zvinhu zvakaipa zvikuru futi varume vafauti vadzidze vanwa hwahwa vaonwe vachiziva kuti vane mhuri, nokuti kumwe kumwa hakusazi kumwakanaka kaita kuti madzimai apesera apanduke akuzodoo kutsvaga neimwe nzira yekurarama nayo.
Chii chikuru chamungati chimwe chezvinhu zviri kukonzera matambudziko muwanano kunze kwedoro?
Nhau dzakati wande, dai zvaigoneka paiwanika zvimwe nguva tichimbodzisana nezvenhau yemari pakati pevarume nevakadzi, nekuti mari zveshuwa yaputsa misha. Mari kana varume vakashanda vamwe vapa vakadzi mari, vakadzi kana vachinge vakushanda yavo mari vanenge vakutiwo waindi nyima yako umwe namwe achiita zvinhu zvake. Tinoona dzimba dzakawanda vanhu vachiti pakubhadhira rendo ndoita hafu hafu, pakubhadhira chikafu hafu hafu. Zviri zvinhu zvakanganisa dzimba dzakawanda izvozvo zvinopisa kana dzimwe nguva mukadzi achashanda anenge akukwereteswa achinzozi pachibhadhira chikwereti. Kuva kuti magariro akadaro anoita zvazvo zvezimbabwe mukati memereji zvinhu zvisina kunaka, zvinoda kuti dai zvaigona timbotsana nezvazvo nepakufamba kwemazuva futi.
Saka imi muri kuzogadzirisa sei matambudziko aya, mufundisi moyo?
Tine basa guru baba kandimiri rokuyananisa, rokuvakurudza varume nemadzimai vanenge vapinda panyaya yakafani iyi, iye futi panyaya yekudhabwa kwemadzimai rava dambudziko rokuti kana mudzimai kana achinge atopinda zvedoro haachadzorereki. Murumewo varume vakurikurudza kudzorereka. Saka tinotora nguva zhinji pakuyananisa varume nevakadzi, nokuti kuyananisa ndiyo kii inoita kuti umwe namwe ataure dambudziko rake patagadzirisana. Asi iri nhau inoda nyasha dzaJehovha Mwari, nokuti vana veZimbabwe vasiya tsika dzavo neunhu hwavo panhau dzakafanira zvekuti tinozama nepatinogona nako kuvayananisa. Asi zvinoda nyasha dzaJehovha Mwari, vamwe vanosvika pakurovana, kukuvadzana kana kubaya nemapanga nokupisa nemvura. Madzimai akubatirwa varume mapanga nokuvapisa zvoita kuti vamwe varume vakawanda dzimwe nguva vataure vanopesera vakungobatwa nedipi kana depression kusvika pakufa. Iri nhaya yekuti vanenge vachishungurudzika nezvinoitwa mukati medzimba dzavo.
Manga makateerera kuchizvarwa cheZimbabwe chiri muSouth Africa, mufundisi Richard Moyo muchirongwa chedu Upenyu Hwedu. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Mutungamiri weCEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vakapeta musangano wavo muAmerica nezuro vachiti vakakwanisa kuwana makambani ekudyidzana navo, asi vachiti vakatarisana nedambudziko rekuti imwe kambani huru muWashington DC iri kutoshanda muZimbabwe yakatomira kudyara mari yayo munyika pamusoro pezvirango zvinonzi zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende. Ngatinzwei hurukuru yavaita naMavelous Mhlanganya weStudio 7.
Programs in that if I found the America generally a farm of Anaka to sign a memorandum of understanding the organizations in Maviri are key. My actual, you know, the Anchor International Investment is based in New York. Each and each fund a number of projects, particular assistance on a number of projects in partnership with the American business people. Taka sign a footing agreement in a global trade and in finance in Washington, D.C. Each had cheaper funding as well as bringing my delegations for exchange to Zimbabwe.
Kunyaya yezvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzehurumende yanga isiri kutaurika here pamisangano yenyu iyi?
Taendazve ku DFC, US Development Finance Corporation. Takaita musangano wakanaka nawo. Vane maprojects already ari kurana muZimbabwe, but for the last 2 years vanga vasiri kufunda maprojects emuZimbabwe for the obvious reasons that we know, which are the sanctions. So generally tafamba zvakanaka and we are happy. Se delegation yanga ichitsvaga mukana yemabhizimisi muno muAmerica. Apart from DFC, mwe kwese kwataenda nyaya yemasanctions ainobva yambobuda, but kuDFC ndokwayabuda.
Imi sevemabhizimisi munoti chii nenyaya iyi yezvirango zvakawanikwa zvichibuda pane zvimwe zvirongwa zvamanga muinazvo muno muAmerica.
Isusu sesio Africa round table tinofunga kuti masanctions aya haasi kuseva any purpose. Muchizvitarisa tanga tine vana muzvina business 23. Idemonstration yekuti Zimbabwe is ready to do business with America. But my sanctions clearly inge this stumbling block when it comes to GFC, which is the organization in the key when it comes to accessing American finance, when it comes to partnering my Americans to teach my business in Zimbabwe.
Vanga vari mutungamiri wesangano re-CEO Africa Roundtable vaKipson Gundani vachitaura naMavlas Mhlanganya weStudio 7. Munhau dzemitambo. Manyukunyuku mumakundano ekastolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwi aya apinda muvhiki remakumi matatu. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Makundano aya nhasi apinda munharaunda yemakumi matatu paine zvikwata zvisere zviri kurwira upenyu hwazvo mugungano renhabvu yepamusorosoro iyi. Zvikwata zvine mapoints makumi matatu nemashanu zvichidzika kusanganisira Yada, Cranbourne Bullets, Capes United, ZPC Kariba, Tenants, Harare City, Vlaar City neWawa. Zviri kudzvinyirirana kubva pazvikwata zvina zvinofanira kubuda kuenda kuDivision 1. Nhasi Harare City yaita mangange 0-0 neNgezi Platinum Stars. Musi uyo ZPC Kariba yazvambura Manika Diamonds 3-0. Vlaar City yarovawo Vlaar Chiefs 1-0. Mangange aita Harare City neNgezi ari kureva kuti Capes United haifaniri kudonhedza mapoints pamutambo wayo neCranbourne Bullets mangwana, nekuti kuita izvi kune njodzi huru. Mongorori wemutambo wenhabvu Admire Muemeke anoti zvingarwadze vakawanda makepekepe akakundikana mhondo yavatarisana nayo iyi.
I feel it will be a very very sad chapter in Zimbabwean football fraternity kuti Capes United yoonekwe ichidzika pasi kunotamba bhora redivision 1. Since Capes yanga iri imwe yetimu dzepamusoro apart from Dynamos, Highlanders neFC Platinum yakazoyawo mukoro unoyu.
Asi mukuru wechikwata ichi vaFarai Jere nemuraridzi wavo Lloyd Tembwe vanoti vatsigiri vavo havafaniri kutya, nekuti vari kuita zvese zvavanokwanisa kuti makwepekepe ibve pairi apa. Tenat iyo yatambawo nhasi yarohwa 2-0 neBlack Rhinos. Green Fuel, Simba Bora, Sesham neHwange dzakatomirira kutora zvinzvimbo zvemupremier soccer league kana zvikwata zvakaita seCapes United zvakundikana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Sarudzo dzekutsvaka nhengo dzeCentral Committee yebato reZANU-PF dzatanga mune mamwe matunhu dzichinzi dzakanganiswa nemhirizhonga. Mutungamiri webato reMDC vaDouglas Ngonzora vanopinda mumusangano wePollard uyo unopindwa nevatungamiri vemapato akakwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2018. Manyukunyuku makundano ekastolaga Premier Soccer League abva mukurwira mukombe kuenda kuzvikwata zviri kurwira kurarama apo makwikwa aya apinda muvhiki remakumi matatu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gaino Saidi. We'll be right back.
Soku isika